Hurumende inoti pakave nemutemo unorambidza kupinda uye kutengeswa kwembatya idzi dzinozivikanwa nekuti mazichke, zvinokwanisa kubetsera kuraramisa mabhizinesi emuno anotengesa mbatya ayo anonzi ave kumawere nekuda kwekusawana vanotenga sezvo veruzhinji vachimhanyira kumazichke aya. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoshanda nesangano reConfederation of Zimbabwe Industries Mamutare vaHenry Nemaire vanoti maindastri embatya ari kutorerwa chikamu chinosvika makumi matanhatu kubva muzana nevanoita basa rekutengesa mbatya dzakambopfekwa. Mumwe mugari wemumusha wedanga mvura Mamutare varuben Nyanga, avo vanorarama nekutengesa zvakambopfekwa pamusika wesakubva, vanoti inovatarisiro yavo kuti hurumende haizoisi mutemo unokanganisa vagari raramo yavo kunyanya panguva ino kusina mabasa.
Mutemo uyu hauwanisi kuita because situation mararamiro etiri kuita mukati mezimbabwe munomuka zviro zviri kurwadza handiti hatina mabasa maindastri hamuna asi kuti akakwanisa kunge vachiisawo maindastri ya zvinokwanisa kunge zvichiita kunge achikwanisa kuzvibvisa vari kana pasina maindastri handioni zvichiita.
VaIsaac Magadu vanotengesawo nhumbi dzakambopfekwa pamwe chete neshangu pasakubva flea market. VaMagadu vanoti kudzimara munyika mave nemabasa anokwanira vakawanda vasina chokuita pari zvino, mutemo wakadai haufanirwi kuvepo panguva ino.
Nekuti ndiri kurarama mezviri upenyu huri hadi. These second hand clothes ndozviri kutipa upenyu right now because there is no industry. Industry dakuna. Most of the people they are surviving through these things. Saka we need kuti tive tichitomborarama nokuda kwezvezvi. Kana zvinhu zvichinge zvazogadzirisika munyika, then it's possible to quit it. But by now we need to sell these things.
VaProsper Mute, mumwe wevanotengesa mbatya panzvimbo iyi mumusha wesakubva, avo vanoti mbatya idzi vanodzitenga nemutengo uri pasi kubva kuBeira kuMozambique. Vanoti bhero rembatya rinoita mari iri pasi pemazana maviri emadhora, asi kana vakatengesa rinovapa mari yakapetwa kaviri kana kudarika.
Vanonge vatoomesera nekuti hamuna indastri iri kugadzira mbatya, plus ndo matotorelaya namo despite the fact yekuti zvinhu zvacho zviri kubva kupi, asi zvinototiyamura zvakanaka nekutozvitenga nepraisi iri reasonable.
Mumwe anotengesa pamusika uyu muzvare Priscilla Marange vanoti hurumende inofanirwa kutanga yawanira vanhu zvimwe zvekuita isati yatora danho rairi kufunga nezvaro.
Hurumende inenge yatiomesera nekuti isusu tiri kutorarama nazvo, ndo zviri kupinza vana vedu chikoro, ndo zviri kutiita kuti tirarame tionewo kupfeka tione kuriritirawo vabereki vedu. Saka kana vakadaro vanenge vari kutotirwadzisa nekuti chekutoita chacho hatina, ndo chataona chakakodzera kuti chiri kutotibatsirawo muupenyu. Saka tinenge tatogumirwa, asi dai vakwanisa kutipawo zvimwe zvekuvavhurawo mabasa maindastri, taikwanisa kuti tinoita zvemaindastri tosiya zvekuhodha mabhero enge vachinge vachititirawo zvekuti tidini tibatiwo.
Hamba nyaradzo chitate, mumwe mugari wemumusha wechikanga kwaMutare vanoti nekuuma kwakaita nyaya dzezveupfumi hwenyika, danho rekumisa kutengeswa kwembatya idzi kunopinza nzara mumisha mizhinji.
Fanhu kutobhanwa zvinoti muno mundo matotorarama ndidzo kuamba tichadoko kusvika izvizvizvi ndozvinoaitendesawo chikoro. Izvizvi mukatarisa izvozvizvi hakusi kunaya, totoponawo neutotengesa tikangotoo dhoradhora zvinhu zvotoendeka.
Mumwe mugari wemaMutare amai Eugene Muyambo vanoti kusakubva flea market ndiko vanoponera kana vachida kutenga mbatya dzinoenderana nehomwe yavo. Amai ava vanoti kumusika uku unowana mbatya dzakaderera mutengo uye dzemhando yepamusoro.
Kwangotiomeserawo ngenyaya yekungoti isusu muno hamuna mabasa, mari yacho iri kunetsa. Saka zvakangofanana nekungoti tikangoitawo zvinhu zvemadhoradhora izvinondopfekedzawo vana weduwo vachingodini vachingopfekawo. Saka vanenge vatotiomesera, havafaniri kudaroba.
Muzvare Jeni Nyaruwa, avo vanogara mumusha weFebridge Park maMutare vanotiwo kumusika uku vanhu vanokwanisa kutenga zvinhu zvakawanda vachiita zvekutaurirana pamutengo pamusoro pezvo zvinenge zvakasimba.
Mbatya dzinotengeswa dzese masecond hand clothes akachipa, plus tinokwanisa kuafoda, vamwe tinotengawo zvemadhora for 2 kana dhora for 4. Saka kwatiri zvinova zvakatichipira nokuti mari runetsa, plus boots dzekumabhero dzakasimba dzikasiki dzabvaruka, especially school shoes.
Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vakaudza paramende muna Nyamavhuvhu kuti kutanga kwemwedzi waGunyana hurumende yaizorambidza kutengeswa munyika kwembatya dzakambopfekwa. asi kusvika pari zvino hapasati padzikwa mutemo wekushandisa mukurambidza kupinda munyika nekutengeswa kwembatya idzi. Kunyange hazvo vamwe vachipikisa kutengeswa kwembatya dzakambofekwa idzi vachiti hazvina utsanana, nyanzvi mune zveutano Dr. Ozias Zingwe vanoti mbatya idzi dzisati dzafekwa dzinosungirwa kuwachwa nesipo dzemhando inouraya zvirwere zveganda izvo zvinokwanisa kutapuriranwa. Dr. Zingwe vanoti mbatya idzi dzinofanirwa kuainwa dzisati dzafekwa kana dzawachwa. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.